wakakosha zvakanyanya sezvamunoziva kuti Zimbabwe ndisu wedzimwe nyika dzine maanimals akawandisa zvikuru takatarisana nenzou nezvimwewo mabig five. Saka zvakakosha kuti tiwirirane kuti tinofambisa sei kuchengetedzwa kwemhuka, uye zvakare kuti vanhu vanogara nemhuka vakwanise kuwana kurarama kuri nani, kana kuti improvement yelivelihood dzavo, then kuti tigadzise nyaya dzekurwisana kusagarisana zvakanaka kwevanhu nemhuka yatinoti pachirungu wildlife human conflict. Ndo dzimwe nyaya dzatikunge tichikurukura tiona kuti ngabatsirane sei, sekuti tine mhuka dzakawanda, dzimwe dzicho dzakatowandisa.
Asi nyika dzimwe dzaakunzwisisa here zvanga zvichida kunzi zviitwe neZimbabwe zvekuti ibvumidzwe kuti inge ichideredza uwandu hwenzou dziri kunziwo dzaakukonzera kuti dzimwe nzvimbo dziite magwenga?
Ndosaka tiine musangano wekuti tiedze kunzwisisana. Mungaaribe kuziva kuti mwedzi wakapera pashure apo takaita yatakati Elephant Summit kuBotswana, yaibata nyika dzekaza, kana ichiti kaza kutaura kuti nyika dzine Kovango and Zambezi frontier inobata Botswana, Namibia, Angola, Zimbabwe neZambia. Ndisu tine mhuka dzakawandisa, pakati pedu tine over 60% yemhuka zvikuru maelephant of the whole world. Kutaura kuti tanga tigara pasi kuti tikurukure kuti tiwane kufunga nekutarisira kwakafanana, kuitira kuti tigoedza kudzidzisa dzimwe nyika dzisinganzwisisi, kana kuti dzimwe dzisina dambudziko rekuti vanhu nemhuka vanogarisana sei. Saka tiri pakuti tidzidzise vamwe nekuvabatsira kuti vatinzwe zvatiri kuedza kutaura, nekuti for instance Zimbabwe tinofanira kunge tine capacity yemaelephants about 50,000 plus, but already tiri over 80,000. Saka tine excess ye over 30,000 elephants. Saka vanhu vanogara nemaelephants iwayo vari mudambudziko, vamwe kuurayiwa, kupazirwa misha, kuparadzirwa zvirimwa, zvekuti nyaya yacho yakatiomesa. Saka toda kubatsirana kuti tingabude sei ne-win-win situation, yekuti vanhu vedu vachigariswa zvakanaka, mhuka dzedu dzichigariswa zvakanaka, ende tichikwanisa kutapudza mhuka idzodzo zviri pamutemo zvisina kurwisana.
Asi vamwe vasingatenderani nepfungwa idzi vari kuti pakabvumidzwa kutengeswa nyanga dzenzou, vanhu vaya vanoenda kunodziuraya zvisiri pamutemo vachivhima vanobva vatonyanya kuwanda.
Dai mukanzwisisa zvatiri kuita kuno kuZimbabwe, conservation yatiri kuita chaita kuti tiite mhuka dzakawandisa zvikuru Botswana neZimbabwe, ndezvekuti tanga tichiita maconservation methods aita kuti mhuka dzedu dziwande. Dzimwe nyika dzisina dzavangava nadzo shoma dzakatoparara because hakuna conservation methods dzakanaka. Isu tinoene mapazi anoona zveantipoaching, kudzidzisa vanhu vedu kugarisana nemhuka, ende sehurumende tiri kuti nyaya yepoaching inofanira kuti tinyatsoigadzisa zvakanaka, ende the number of poachers over the last few years kuno kudzaderera zvikuru. Any poachers dziri kuuya, vamwe vatoita mainternational vari kubva kunze. Saka sehurumende tinoda kunyatsochengetedza munogara mhuka dzedu kuti dzirambe dzichiwanda nemuwando watinenge tichida, asi tichikwanisawo kutapudza nenzira yakafanira.
Kunze kwemutungamiri wenyika vaMnangagwa, ndevapowo vamwe vanyarikani vamuri kutarisira kumusangano?
Nyaya yega ari kupa mainvite EAU neUN Environment. Saka zvandokwanisa kutaura ndezvekuti kune nyika dzakati kuti dzandanzwa dzakonfirma dziri kuuya, over 30 countries dziri kuuya dzemuAfrica. Since it's an AU meeting, kune makurukota ehurumende, maminista akati kuti ari kuuya,